kana tikada kutaura chokwadi tingati isusu mauto ari kubetserana nehurumende iri kutonga yezanu PF sei ndichidero ndiri kudero nekuti kana tikatarisa pane zvakaitika nezuro takaona vamugabe vachienda kuno officiata graduation wevariwo mutungamiriri wenyika vachiofficiata saka hatingadi mauto ndo vari kutonga
vachikowero tiri kuona mauto ari pamberi mukufambisa zvinhu muzimbabwe saka tingati mauto haasi kutonga here papa
tinogona kuzvipa mazita akasiyana siyana asi kuti vakapindira pakusafambiswa zvakanaka kwezviri kuitika mumatongerwo enyika ari kuitwa muzimbabwe
vachikowero tiri kuona vemauto vacho vachibuda mapepa navo vachitaura izvo kuti izvo vakatora vamwe vanhu vavari kuferefeta nenyaya dzeuori mauto ane simba here rekusunga vanhuwo zvavo
hongu havana simba rekusunga rakafanana neremapurisa asi ivo semauto vanaro ravanaro vanotangira kusunga vachisvika pavanosvikira
munguva dzakadai ndiani anganzi ari kufambisa nyaya dzekuchengetedza mutemo
Zimbabwe Defence Forces inotenga masoja epasi masoja enikadenga mapurisa nemaprison service saka vanhu vese ava vari pasi pezimbabwe Defence Forces vanocheya maresponsibilities vanoteerera kuna komanda umwe chete kana nguva yasvika sepatasvika panapa
vamugabe pari zvino vakachengetedzwa nemauto zvinhu zvakadai zvichiitika muzimbabwe tingati mauto haana here kutora masimba
zviri kuitika ndechekuti mutungamiriri akanaka anoteerera zviri kutaurwa nevanhu muto akanaka anoteerera zviri kutaurwa nevanhu pakati pemauto navamugabe pane umwe asina kuteerera zviri kutaurwa nevanhu